last time ndakaenda kuchipatara ndienda kuchipatara ndibva vandiita operation pachest pamwoyo apa sau ndibva vatanga kutodraina ropa ranga rimanga vachitika mwoyo wangu wazarirwa neropa ropa racho ragwamba futi saka ndiranga vachidraina vakupedza kudraina afunga vakaita muma4 days vachidraina ropa racho vakupedza kudraina kavakaita ndipo vakazobva vonditi ava padhuze kubuda rechifaisi ndobva ndabuda handina kubuda akuenda kushaenda kanikurimo mukati umomomo ndobva vazonditi rechi7 ndipo vakazonditi discharge ndobva ndabuda so kubuda kwandakaita ndakazoti ndakudzoka vangu nditi ndibveke kucheck up ndobva ndadzoka kucheck up kudzoka kucheck up kuya kuya ndobva vati vari kuda mari 99,544
iri chi US dollar iri kana kuti rand kana Zimbabwe dollar
rand so ndobva ndatarisa ini handina kana rand handisi kutomboshanda ipapo ndakatongobvawo kumushavo sekuti kudhara saka ndoda kutombozama kuti vefemili vandipe mari vabva vandipa mari so haina kusvika kwose ukoko ndakangozinenenari nayo votosvika kwokoko nanhasi vakanditorera mapepa ndobva ndadii ndadzoka kumba nanhasi ndiripo amba ndatoda mapiritsi pamwe ndikwasa kuenda kuhospital hospital inokwasa vanondibvunzabvunza zvakawanda anondoda futi chii maasilamu chii chii
saka chipatara chamaa maenda kwamakaitwa operation chipatara chehurumende here chekanzuro here kana chipatara chakazvimirira inganzi private
ya lakeste time chipatara chandaendandaenda cheprivate ndandichida kundobvunza ndikwanise kuwana mapiritsi so pakusvika ndokubva ndabvunza vakati azotoda chipatara zvinofanira kuti ende kuhospital ndobva ndaiswa kuranguwa vakinda ranguwa ndobva ndakanosangana neoperation chiishi ndiri pakuzobuda pakuzochajiwa mari dzose idzi
saka operation iyi yakapora here zvokuti mama akudzokera kucheck up kana kuti ichitori ronda risati rapora rinoda kunge richitotariswa
saizvo zvizvi riri kurwadzira mukati so kuti nditofamba as a big problem handikwanisi
saka iye zvino izvi muri kuwana mishonga here kana mapiritsi zvokuti muri kumboshandisawo kuti marwadzo adzikire
mapiritsi ndikutoashayiwa ndikuenda kumashops vanodzikana ndine chimari so now I don't have money handina mari
tinozwa kuti muri kuchemawo kuvana vezimbabwe kuti vakubatsirei rubatsiro rwupi rwamuri kutarisira kuvana vezimbabwe
kuti unonge akwanisawo ndeupa unongobudisawo paanapo inobve ndingakwanisa kubatsirika
asi chishuo chenyu ndechekuti mukwanise kuunganidza mari inoita 99,500 rand
mari iyoyoyo ndingaita makore ndisina mbobvira ndaiunganidza since from ndichikura handisati ndakamboiunganidza ndisingazivi zvangu kuti hana mwari achida nobve ndichirarama zvinokwanisa kuitika mara pakakura pakareba pano parefu
saka iye zvino muri kugara sei musouth africa muri kuchengetwa nehama here kana muri kuzvigarira pache zvenyu
iko zvino ndiri kuchengetwa nehama ndotochema kuti dandaitowana mari ndiende zvangu kumusha
saka kuti muende kumusha munoda mari yekushandisa
ekuenda kumusha ndakangowana yekukwira chete kuti ndiende kumusha beta ne kundobhadhara pabhodha ndokuenda zvangu kumusha
saka mune mhuri here mudzimai nevana
vana vari kuzimbabwe vari kuzimbabwe